zvese tiri kuruza mare nosvika 45% pa revenue yafanira kuti inge ichiwana kubudikidza nekusabhadhara kwemagetsi nemashefu ari muhurumende nevamwewo vanhu vasi kubhadhara endi kana ichiruza 45% ina sales asi kubhadharwa zvikureva kuti cash flow yezesa yakadzikira havasizokwanisa futi kudii kuunganidza mari yekuinvesta into new plant kana kuita repair and maintenance saka chiri kudiwa ipapo inhau yekushona prepaid meters kuti munhu wese ngaaise prepaid meters ndokuti kana magetsi ari kuwanika iwayo ukwanise kuabhadhara zvese iwane mari manje vakuru vemuhurumende havadini kuti vari kushandisa magetsi kumafarmu kumapuranzi vachishandisa masimhara saka tikaita nyika inongoita zvechikudo kungoita zvekuginyebvura zvekuti tisi tiri kutonga ngezvedu kwatinosvika kwati hapana kwatosvika saka tinoda kunga tiri clear kuti magetsi ashandiswa ngaabhadharwe triple P's ishande andiwo hurumende haisati yaita tsvagurudzo yekuti magetsi ari kudiwa munyika akawanda sei
ko vari kutika panodiwa dzinodarika zviuru zviviri kana 2000 megawatts pamwedzi
hatiri kunzwa seku 2000 megawatts ndiwo yatakanzwa pitai tiri kuhigh school kumaform 3 nanhasi ndiwo angoripo apa ikonomi yachinja kune makambani matsva emining ari kuvhura kune maindastri anenge aripowo futi ina mamachini agara aripo akwegura akudya magetsi akawanda saka new demand yaakuda kutariswa nezimbabwe haisiri 2000 megawatts itainzwa tiri tiri kumusha tiri kuchimanimani takufanira kuziva kuti 4000 euro 5000 megawatts nekuti unofanira kurongera basa rauri kuziva saka zvese inogadzirisa sei dambudziko remagetsi iye isi kuziva kuti new demand yaachii panotodiwa comprehensive national strategy yemagetsi inosanganisa zvetiri kutaura sezvo
tiri kuonawo dzimwe nyika dzichikurudzira vanhu kuti vashandise solar hurumende yakambotaura kuti iri kuda kuita izvozvo makore adarikaya sei semaonero enyu pasina chiri kuitwa chekushandisa simba iroro rezuva
kumakambani kunogadzirwa zvigadzirwa kumahevy industry solar haiiti izvo zvinofanira kutozivikanwa izvozvo kumadzimba solar inofanira kushanda saka vanhu vangane vanokwanisa kuona mari $80,000 kuti aisa solar kunyange zvazvo iri donzvo rakanaka pamusoro pazvo hurumende inenge yachiti mamwe maconsumables anoda kushandisa wacho esolar anochajiwa duty saka tinopromota sei solar yacho zvichajiwa duty chimwe chekupedza ndechekuti price futi inochaja zvesa iri pasi chaizvo rimwe zuva ndakaita ongororo ndeishandisa marates anga aripo zvesa yaichaja 3 cents per kilowatt hour 3 cents per kilowatt hour iyi iri pasi pe12 cents kilowatt hour inoshandiswa nezesa kuimporta saka unobudirira sei nekuda kungofadza ruzhinji gutsa ruzhinji ruzhinji rwacho rufanira kugutswa rwozopesa rakushandisa majenerators ari kuzokosta 33 cents